vachitaura pagungano rekukurudzira kubviswa kwezvirango zveboka rechidiki rebato rezanupf mubulawayo nhasi mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatakadzwa mugwadi vati nhepfenyuro yevoa kusanganisira studio 7 uye bbc cnn nedzimwe dzinotaura manyepo pamusoro pezimbabwe nechinangwa chekuda kusvibisa hurumende yezanupf vati nhepfenyuro idzi pamwe nemamwe mapepanhau emuno vanoita izvi senzira yekuti nyika dzeamerica britain nedzimwe dzekumadokero dzirambe dzakaisa zvirango zvavati hazvizi pamutemo uye zvakaremera nyika yezimbabwe vamugwadi vati maitiro aya anofanirwa kushorwa nevanhu vose uye vachitiwo zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa munyori anoona nezvekudyidzana nevekunze muboka revechidiki muzvaresi wangeles vanda vaudza studio 7 kuti gungano ravaita iri range riri rekuratidza pachena kuti vechidiki vezanupf vari kuda kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe vati pakupera kwegungano iri vachabuda negwaro rinoratidza maonero avo panyaya iyi ravachaendesa kuboka repamusorosoro repolitbureau
tasangana tiri vana vechidiki vabva kumativi ose enyika kuti tiuye tizokurukura nezvatinosangana nadzo marwadzo nekutaura kuti masanctions akaimposwa illegally to the country zimbabwe aviswe with no condition
muzvaresi vanda varamba kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vezanupf chete vachiti zvirango zviri kukanganisa mamiriro eupfumi munyika izvo vati zviri kuita kuti veruzhinji vatambure varambawo kuti zvirango zvakaiswa nekuda kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwave nenguva kuchiitwa nehurumende yezanupf vachiti hapana zvakadaro zviri kuitika asi mutauriri webato remdc alliance mudunhu rebulawayo vaswitha muchiroodza vaudza studio 7 kuti zviri pachena kuti kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa munyika
vanhu vezani vanoramba zvavo asi nyaya iripo ndeye kuti vanhu vari kutorwa mudzimba unoti maabduction vachinorohwa vachishungurudzwa vachisungwa zvese zvinenge zvisiri pamutemo kushungurudzwa uku zvinoratidza kushandiswa kwemauto kusiko pamutemo zvinova zviri zvinhu zvinotyora kodzero dzevanhu
zvichakadaro gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vashanyira mahofisi emapepanhau ehurumende echronicle sunday news b metro nemutunywa vakati vari kufara chose nebasa riri kuitwa nemapepanhau aya pakuzivisa veruzhinji nezvemabasa ari kuitwa nehurumende amai Mutsvangwa vati zvisinei nekutekeshera kwechirwere checovid-19 vanofara kuti hapana mutapi wenhau ati afa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachitiwo bazi ravo rinokoshesa kushanda zvakanaka kwevatapi venhau uye kuti vapiwe mugove wakafanira amai Mutsvangwa vati vachange vari pagungano revaimbi rekukurudzira kubviswa kwezvirango kana kuti anti-sanction gala richaitwa mubulawayo nhasi manheru uye richaratidzwa padande mutande ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi